Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekukunda musarudzo zvichapa kuti vaenderere mberi vachitungamira nyika yavo.
Vachiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara kugara nhaka voona zvevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi
tine hurukuro navaNelson Chamisa nezviri kubuda kubva kuSouth Africa izvi tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa avo vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika yavo neZulu manheru. VaBiden vatumira mashoko vachiti vari kutarisira kushanda neSouth Africa munyaya dzezveupfumi zvemhando dzemoto zvisingasvibise mweya wekufema uye kuratidzawo kuti utongo hwejekerere unounza budiriro munyika. Mumashoko avo vaMnangagwa vati vari kutarisira kuramba vachishanda ravaRamaphosa mudunhu reSADC nekuedzawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino. VaRamaphosa vakasarudzwa kutungamira kwemamwe makore mashanu nenhengo dzedare reparamende semasarudzirwo anoitwa mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vakakunda mutungamiri webato rinopikisa reEFF vaJulius Malema. VaRamaphosa vave kutarisirwawo kuumba hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa akaita seDemocratic Alliance kana kuti DA, Inkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. ANC yakatadza kusvitsa zvigaro zvinodiwa kuti itonge iri yega. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata advocate Nelson Chamisa avaimbotungamirawo bato reCCC.
Ndo zvinoitwa munyika zvatiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndo kugara nhaka voona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi hamuna kumbonzwa kunzi pana akarohwa tsvimbo kugotsi hamuna kumbonzwa kunzi pana akatsanganiswa kana akaputsirwa musha wake kana kupisirwa musha hamuna kumbonzwa kunzi pana akaurawa nematongerwo enyika hamuna kumbonzwa kuti kuna sabhuku akanzi nyora vanhu mubhuku china vanhu semombe dziri kuinda kudhibhi hauna kumbonzwa kuti kune vanhu vakasvinyangwa semusuwa wesadza kana kuitwa mashura nemashandi kumbinya kunzi kune madhesiki efazi hamuna kumbonzwa kuti kune vakanyimwa mbeu vazhinji havasi vemusangano chaiwo chaiwo hamuna kumbonzwa chinzi vanhu vanopatsanurwa nekuda kwemapato nehurumende
seizvozvo zvakakosha
izvozvo tinofanira kudzidzawo pamuhonde izvozvo tinofanira kuziva kuti matongerwo enyika anofanira kuva kucherechedzwa akanaka handizi kuti vana vaMnangagwa vanozvionawo here izvi semadzisahwira angu munyaya dzematongerwo enyika kuti vadzidze zvaida kuti panoparwa madziso vaMnangagwa vaone zviye zviri pachena kuti zvinhu zvakamirawo sei kune dzimwe nyika VaRamaphosa vakabuda kuti tatadza kubudirira saa kuita hurumende nemushandira pavo havana ana chabango vanonotsvagwa ngononongwa munhu anongofambawo zvake onhu ndiwo amutungamiri ndiwo atakuteerera ndiwo akunyora magwaro havana chitoki chakadaro chatakaona zvokutiwo zvakamboitwa uko mashure uko kokuti 2018 tatedza sarudzo unoona vanhu vanouya vachitora mahofisi vanhu vanotora nemari dzimwe nemamp achibviswa kuparamendi mashura makuna kuna maminimini
ko munoona sei mabatirwo akaitwa sarudzo dzacho
zvinotarisirwa kuti dei vaona vadzidza nekuti kugara naka vakuru vanotiona dzevamwe south africa ipapa apa mukatarisa independent electoral commission yavo yakaita basa rakanaka hongu pane vanochema chemo hazvishaiti asi unoona kuti vanozama nekuti vanobudisa zvinhu pachena mabvuta achitwa mutouya hakuna fazi inonzi yazouchika masarudzo kana kuti maresults yonzi ambofushwa achambomira kuti ambonotanga aiswa mutsimbi yagudo otefenyedzwa ouya achinzi asiyana idzanga ibhaibha hakuna zvakadaro saka chidzidzo ichi toda kuti chive muzimbabwe uye ndosaka tiri kupokana nana vamunangagwa kuti varume hama madzimai hatigoni kuenda mberi hurumende isati yagadziriswa bongo zvozvo nebongo shidi riripo neshandikumbinya iri munyika muno yakakonzerwa nokuda kuti 23 August 2023 hadzina kufamba zvakanaka zvakaonekwa nemunhu wese pasi rose
asika tichitaura nevamwe vezanu p f nemutauriro wamunangagwa vajoji charamba vari kuti imi vachamisa ndima karamba kuti paitwe nhaurirano
ndogoramba nhaurirano kudiko chandakaramba kubatana kumeso ndakati ngationesanei tiwerengedze matama tigovane kuite gumano repfungwa tiite muono umwe chete nyika vaviri kupanya urangani sematauriro angu nguva dzose tiri gumbo rimwe chete dzine mupindira senyika dambudziko ndorokuti chitsitsinho chine chava kuti ngaatibatane chitsitsinho nebvi harisiri gumbo ka
vaimbova mutungamiri webato recitizens coalition for change advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Vatongi vedare repamusoro reHigh Court vachangobva mukusarudzwa neJudicial Services Commission vari kuramba vachikonzera mutauro munyika, vamwe vachiti madzimai mashoma, vamwe vachiti vamwe vakasarudzwa vanenge vanorerekera divi mukutonga kwavanoita nyaya dzezvimhosva. Pavatongi gumi nemumwe chete pane madzimai matatu chete anoti muzvare Philippa Phillips, amai Faith Mushure naamai Vivian Dlovu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Gakava kana riripo ndoona sekuti ringewo riri justified vachitarisawo listi vamwana vakaapointwa semajaji ipapa pauchinzi kuda havave vachikodzerwa kuva vachigarawo pa koti iri kumusoro iko.
Mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani?
Yaya ndikuona pa digital story like
ko tichitarisawo madzimai akadomwa pa munoona sei uwandu hwavo?
Ini chandingati ndinegakava nacho especially palista apa inyaya yekuti se zvatingoonawo zvichingoitika pamaappointments iyaya emajaji pari kuita pachiita vakadzi vashoma zvichingodaro bhoza apa tingoonawo pane varume vakawandisa sitereke but tikaonawo pachiitawo mainterviews nevakadziwo vanga varipo and so forth but you know at least pakaitwa improvement in regards to the composition yegender especially kana chienda pambenji apa ndozve chiripo but tichitarisawo list iripo tiona kuti pane yatingati progress nokuti pane vanhuwo vanova vachikodzera kuva vari majaji apa nekuda kweexperience yavo nekudawo kwezvinhu zvavanga vachiitawo vari magweta.
Mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani?
Pavanhu vari kutarisirawo vane macredentials ari nani vanengaive ndichikudzira ndikuona Miss Philippa Phillips avo vanga vari gweta mukuHarare uku vachiitawo nyaya dzakasiyana siyana involving different types of litigation and tichionawo kana vachiapointawo kumagweta especially vechikadzi in recognition of their work zvinhu zvinokurudzirwa zvekunani and tukono zikare kuti pane vamwe vakagara vari ma match streets vanhu varipo vasimudzirwa vachito yatingativo service iri nani vakaitawo sana Miss Faith Mushura ndikuonawo zvekare Max Wakatiyo has been also been working justice imomo vherevhere yemo lockdown.
Asi pane vamunga anongedze here angava ari mumwe vamwe vari kukonzera mutauro
ndikati Miss Ngoni Nduna avo tichitaso zvekare panyaya dzavo dzavaita vari kumamagistrate courts majudgments avo aga senge vanongo vaingovharira kana kuti vaingoita senge vaifevhera hurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunhare vari kutexas muno muamerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank ratenda kupa Nigeria chikwereti chemari inodarika mabhiriyoni maviri kana kuti 2.25 billion. Mari iyi inonzi ichabatsirawo muzvirongwa zvekubatsira vanhu vapinda muurombo nekuda kwemitemo yakagadzwa nemutungamiri wenyika iyi Bola Tinubu yekuedza kuti upfumi hwenyika hudzokere mugwara. Mitemo yava Tinubu yekuisa mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari yapa kuti mitengo yezvinhu iwedzere. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, United Nations iri kuyambira kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari kuchamhembe kwedunhu reGaza vatarisana nenzara inotyisa kubva Israel zvayatangazve kurwisa muguta range rapoti ravanhu vakawanda reRafa muGaza. Sangano reUnited Nations rinoti kuendesa chikafu kuvanhu ava kuri kunetsa nekuda kwekurwisana. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Wendy Madzura vanova ivo mudomeni mukuru kukambani yeSeed Co-op. Amai Madzura vakange vari muno muAmerica pasi pechirongwa chinowanikwa icho chichidzidzisa varimi vechidzimai uko vanga vari kuMichigan asi pari zvino vari muno muWashington DC uye vakawana rombo rakanaka rekushanyira rimwe purazi remuzvina purazi anobva kuZimbabwe muzvare Masigura Matunhu. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Madzura. Mungatiitsana nguruwo kuti muri kuona sei zviri kuitika ipo pano papurazi ramuzvare Gura Matunhu.
Imi woye ndahwa manyukunyuku ini tisvika pano pachirandu famu. Ndaona chisionepi. Ndaona mabasa okurima ari kubatwa nemudzimai akabva kuZimbabwe ari kurima ari kuno kuUnited States kuMaryland. Pano papurazi patiri pano rima Masi Gura Matunhu pamwe chete nasisi vake Precious Gura Matunhu vachirima mbesa dzakasiyana siyana dzinotanganisira mbesa dzemuriwo dzakanaka dzine ruvara rwakasiyana siyana dzemhando yakasiyana siyana. Maizina here imi kuti gaka romunzwa rinogona kutotorwa nemari yakawanda zvakanyanya? Kuno vanogona kutotenga gaka romunzwa nemari inodarika kana $6 zvichiendana nekuti rarimwa panguva ipi yemwaka. Saka mbesa dziri kuno dzakasiyana siyana dzatinoziva isu kumusha dzinorimwa kumusha dzimwe dzacho dzinorimika kuno. Takakosha kuziva kuti mamiriro ekunzi anotendera here kuti mbeu yauruda kurima irimike pamwe chete nekuti mbesa dzacho dzinokura here nekuzoongorora ivhu kuti uzive zvizere. Pano papurazi pachirandu pamupatiri vanorima zvakare mbesa dzechibage. Ndafara chaizvo ende ndafara kuziva kuti vanorima mbeka dzechibage zvinobva ku Sidco. Zvinova zvinoratidza kuti aiwa murimi mukuru anoziva mbeu dzakanaka dzinopa pfundutso panyaya dzekurima. Saka zvinoratidza kuti varimi vese vanokwanisa kupinda munyaya dzekurima vanokwanisawo kupinda kana vachinge vaita zvese zvinokurudzirwa kuti varime zvine pfundutso.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino vanoda kuita izvozvi zvekurima pasi rose?
Madzimai tariraiwo muone zvinogoneka izvi. Tariraiwo umwe mudzimai diya wedu ari kuzviita ende ndimamoyo. Ini ndafara zvakare nekuti ndiri mamoyo. Saka zvinoratidza kuti aiwa zvinogoneka. Ngatishandei pamwe chete tichitsvaka ruzivo tichidzidza nekukopawo dhoiri rine pateni yakanaka. Nhasi tiri pachirandu famu nemiwo kwenyu gore rinouya tinenge tiriko.
Aiwa tinotenda amai Madzura. Regai tibva tachingamidza muzvare Masi Guramatunhu avo vanova ivo muzvinapurazi papurazi rinonzi iro Chirandu Farm riri muno muAmerica kuMaryland. Mungatitsananguro kuti makatanga sei zvekurima izvi?
Ini nemukoma wangu tiswaridzi wefarm ino yetinoti Chirandu Farm. Chirandu ichiwe mutupo wedu asi takaona zvakakodzera kuti tiri muno muAmerica tiri kukudza mutupo wedu tikabva tapa purazi ino zita rekuti Chirandu Farm. Pano pafarm tinorima zvinhu zvakasiyana siyana asi zvinhu zvinotinyanya kutifadza kurima zvinhu zvatakakura tichidya kuZimbabwe zvakava semagaka, repi, tsunga nezvakangodaro daro. Nezvimwe zvatinyanya kurima chibage ndochinowanzo kuti vanhu vauye pano chibage chinenge chine seed yekuSidco. Tingaenda ingoti ukaenda kuZimbabwe ndotenga seed inenge yakangodzi Sidco bokuti aingoziva chikura kuti aiwa seed yekuSidco seed yakanaka. Zvino nhasi ndaita rombo rakanaka rekuti tine vari kuti vhakachira wabva ikoko chaiko agronomist wabva kuSidco ikoko. Saka nhasi tiri kufara zvikuru tichange tichivarakidzawo papurazi pedu pano vachizotipawo advice yekuti kana taenda kuZimbabwe tigotenga seed inoenderana nepano papurazi.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vanoda kuita zvekurima?
Inini kana ndakazvigona then munhu wese anokwanisa kuzvita nekuti ina ndiri kukura nichirima. Asi unozotozviona kuti paunotanga kurima kungobata ivhu kudai hameno chinoitika pamunhu unotonzwa kuti izvi gaizvi dai zvichitika nemunhu wese. Iterapi chayo pachayo kurima. Saka ndinokurudzira madzimai ese kana even usingakwanisa kuita pakuru pakaita sepano pachirandu kungoita kagarden kurima muriwo wako chayo kana kumatini uchingorima zvinoiti.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupa chirongwa upenyu hwedu our lives icho munopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko renzara inonzi yapfunya chisero munyika tichiita hurukuro nenyanzvi munyaya dzekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga. Tatanga nekubvunza Reverend Matonga kuti mabhinda uko api angaitwa neveruzhinji kuti vararame pane kuti vangomirira kupiwa rubatsiro rwechikafu kubva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwakwe dzakasiyana siyana asi hwakumukwakwe dzimwe dzacho dzine njodzi. Dzimwe dzacho dzine njodzi dzekuti mukaona vanenge vakuenda kunoita zvemagoldi ari illegal izvi munoona kuti kune kurwisana kunoitika ikoko, kune njodzi dzekudhirika kwemigodhi iyoyo nezvimwe zvakadaro. Ende munozoona zvekare kuti zvinonokonzera mamwe atinoti masocial ills akafanana nechifambi chekutiwo vanenge vachidawo kudaro vanoenda ikoko kwoita zvifambi zvinenge zvichiitika munzira idzodzo. Zvirwere zvosumuka zvekare zvakandotanga kutanga taakukunda zvakaitanga anaHIV nanaAIDS vaya vanotanga kusumuka zvekare. Then tikabva ikokoko toenda tine yatinoti zvekare kuparadzwa kweupfumi hwenyika. Izvozvizvi tiri worried patinoona marori nemarori akazadza mombe dzichibva mumamisha dzichienda kunana Kohala kunourayiwa momboko. Zviri kureva kuti vanhu varombo vari kutengesa malivelihoods avo kuti vaone kurarama. Saka mune zvakawanda zvinoitika vajonga kana situation yakamira zveizvi. Munozoona zvekare kuti kare kayaka ndoko aizouya kuti problem yekunzi vanasikana vaakurodzwa kune vakapfuma kuti varombo vaone zvekudya. Saka inguva inobva yatiisa pakaipa kana zvinhu zvakamira zvakaita kudai.
Saka tingati here vanhu vongomirira kutarisa kuhurumende kuti vange vachiwana rubatsiro mufundisi Matonga tichiona kuti zvese zvinotarisirwa kunzi zvinogona kunge zvichiunza mari nekurarama nerimwe divi zvine zvazvinotokanganisa mararamiro evanhu
sezvataimbodai nzira paya kare paya tumvura tushoma twakanga twakanayakiyoto tumwe twacho twakatisiyira tinzizi tumwe tichierera ndozvataitaura kuti vanhu dai vakanga vakagona vangadai vakati muna February March vorima miriwo yavachidzidziswa kuti miriwo iyoyoyo inofushwa sei kuti irambe iine nutrients dzayo zvekuti izvozvo zvisingadai tisiri kutarisira kuti munhu munopuhwa bhinzi mopuhwa mafuta mobva mazopuhwa zvekare nechibadi zvinokwidza bhiru rehurumende kana kuti remaboko anobatsira kana aakukuitira izvose zvakadaro asi still zvakadaro ariko mabasa anogona kuitwa anobatsira kuti vanhu vaiti achisiya vanhu vaine unhu hwavo saka izvozvizvi kana kuine vemakambani vanoita zvekumaina nekudaro vanokwanisa kuti panzvimbo yekuemploya munhu one achinzi anotambira kupera kwemwedzi munogona kuroteta muchichiti kana vanga pachidiwa vasevenzi 12 moti vamwe vakambosenzawo 3 months kopinzwawo vamwe vachachisenza 3 months vamwe vachimbomira vamwe vachisenza 3 months zvichidaro saka panoda mamekanism ekuti tione kuti tobatsiridza sei kuti at least vanhu tumabasa tikuripe ikoko hatichiri kwevanhu vashoma yekuti macontract anosainwa vanhu vachishanda tinoziva kuti kune machina ari kuita mining muno nevamwe vakadaro panobatsira nekuti anenge apuhwa tumarutwa haazokanganwa hama dzake zvinoendesa vanhu kuti tiite zvinhu zvinounza hunhu zvisingaparadze upenyu hwevanhu
tinonzwawo vamwe vanenge vachikurudzira varimi kuti nenzara irikoi dai madzikisa uwandu hwezvipfuwo zvenyu zvamune muinazvo vachizopedzisira vatengesa panguva imwe chetewo muri kuchema kuti pfuma dzevanhu dziri kurasika nenyaya yenzara iyi panogadziriswa sei apa mufundisi
munoziva kuti musha wemunhu mutema ari kumusha haugoni kumira usina mabhonzo jaf power tinonyanya kusenzesa mombe vanhu vakura havachakwanisa vamwe vacho kuti tinotaura kuti ngatiitei zvanapfumvudza zvakanaka tinozvikurudzira asi vanhu haakuno kuti kutaura nemaanaambuya vaane ma8 years nevakadaro kazhinji vanokenzerwa nemombe dzinenge dzichivarimira mombe idzodzo ndo dzinovapa zvekare mukaka ndo dzinovapa manyowa saka zvinoda kuti zvese zvinhu zvakuda kanenge kabhalansi
manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Reverend Forbes Matonga vanoenyanzvi mukugwerwa kwechikafu muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu our lives. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Mukuru wekomishen inoona nezvevapoteri kana kuti United Nations High Commissioner for Refugees vaFilippo Grandi vanoti uwandu hwevanhu vasara vasina pekugara nekuda kwehondo, mhirizhonga nekushungurudzwa hwasvika pamamiriyoni 114 kana kuti 114 million uye uwandu uhwo huri kutarisirwa kuramba huchikwira. Chiri kupa kuti uwandu hwevapoteri huwedzere inyaya yekuti kazhinji vanenge vachirwisana havachateedzere mitemo yehondo. Iko zvino vanhuwo zvavo vasina mhaka kana kuti vanenge vasina kupakatira pfuti ndivo vari kurwiswa, vamwe vachibatwa chibharo kana kushandiswa sembato nevanenge vachirwisana ava. Sezvo izvi zvichiitirwa kuda kutyisidzira vanhu, vakawanda vanobva vatiza vachienda muupoteri. Kunyangwe uwandu hwevanoda rubatsiro huri kuwedzera, zvikwanisiro zviri kuramba zvichiita zvishoma. Mumiriri weAmerica panyaya yevapoteri kana kuti United States Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Hood vanoti nyika yavo ichienderera mberi nekubatsira vapoteri. Vanoti America iri kuramba ichitora matanho akasimba kutsigira vapoteri nenyika dzavanenge vapotera. Vanoenderera mberi vachiti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakawanda kudarika dzimwe nyika dzose pasi rino. Muna 2023 chete, America yakapa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu kunyika dzepasi rino dzaida rubatsiro. Vahood vanotizve muna 2023 America yakatora vapoteri vanodarika zvuru makumi matanhatu kana kuti 60,014. Mugore rino America iri kutarisira kutambira vapoteri vanodarika zvuru zana. Vahood vanoti America iri kuita zvose zvainogona uye kukurudzirawo dzimwe nyika kuti dziite zvimwe chetezvo pakuchengetedza vapoteri. Ambassador Hood vanotiwo vanofara kuti chirongwa cheAmerica chekutambira vapoteri chinounza muAmerica vapoteri kubva kunyika dzose dzepasi rino. Vanoti vane chivimbo chekuti vapoteri vanobva kunyika dzakasiyana siyana vane zvipo zvakakosha zvavanokwanisa kushandisa munyika dzavanenge vapotera. Vanotizve kuchengetedza vapoteri kwakakosha zvikuru. Asi Ambassador Hood vanoti iko zvino kwave kudiwa rubatsiro rwakawandisa rwemari kuti vapoteri vakwanise kubatsirwa kwavanenge vapotera. Vari kukurudzirawo vemakambani kuti vabatsire muzvirongwa zvine chekuita nevapoteri. Vanoenderera mberi vachiti America iri kukurudzirawo nyika dzakasiyana siyana matunhu nenharaunda kuti dzibatsire vapoteri kuti vakwanise kudarika mune dzimwe nzvimbo vasingaise upenyu hwavo munjodzi. Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika nhasi. Chikwata chengezi Platinum charwa icho Chicken Inn 3-0. Kuchitiwo chikwata cheYada charwa icho 1-0 neManika Diamonds. FC Platinum yarwa iyo Bulawayo Chiefs 1-0. Simba Bora yarova Arenal 3-0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nekusarudzwa kwavakaitwa neZuro Maneru kuti vave mutungamiri wenyika yeSouth Africa kwemamwe makore mashanu. Vatongi vachangobva kusarudzwa kuti vaende kunoshanda kudare reHigh Court vakonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti madzimai akasarudzwa apa mashoma zvikuru, uye vamwewo vachiti vamwe vevatongi ava vane nhoroondo yekutonga vakarerekera divi rimwe chete. United Nations iri kuyambira kuti hondo iri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas yave kukonzera kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vapinde munjodzi yekuti vanogona kufa nenzara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Uye tinoda kuti kunana baba vose mangwana rinenge riri zuva renyura munenge muchipembedzwa tichivimba kuti muchatengerwa zvipo zvakasiyana siyana sezvinoitwawo pazuva raana mai reMother's Day. Aiwa, tatenda hama wadiwa, ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Toksi ya mina Gibbs Dube, munaudze, Isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 kuNhlangula 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Kulama parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they put up ama conditions athile. For instance, i condition ka Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i ministry ye police or i ministry ye home affairs.
Kubonjwa uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo, amadamu asetshile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi.
Sezisifa inkomo emadolweni South ngenxa yokuswelakala kwemadlelo lamanzi. Namhla sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezisebenzisa ontshelezane ezilubhekise kwele Kenya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubunjwe uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe. Ibandla le-African National Congress libambisanele le-Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party kanye le-Patriotic Alliance ekubumbeni uhulumende okhokhelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Lehluleka ibandla le-ANC ukuthola amavoti kukhetho olusanda kuqhutshwa eneleyo okubumba uhulumende elizimele. Abadabuka eZimbabwe bathi akwaziwa ukuba ukuza bazaphathwa njani kusiyafika ukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Simbonela uhulumende ebunjwa izolo ngokuelekthwa kukaspeaker we-ANC lo deputy speaker we-DA lo president we-ANC okuhlanganisela kumaprovinsi anjengase-KZN lapho kukhethwe uspeaker we-ANC lo premier we-IFP. So kuclear-ke ukuthi kule coalition ye-IFP DA le-ANC lanxa bona besithi government of national unity, I think bazama ukusebenzisa amazwi ukuthi basiqile nje kuphela yona yi-coalition. Kulama parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama conditions athile. For instance, i-condition ka Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs. I-issue athi ufuna ukudila nayo yile abayithi ama illegal immigrants. Asazi ke ukuthi baza kwenza kanjani, because I think kulama policy differences. I-DA siyakwazi ukuthi for instance kuma permit holders ama ZEP, i-DA ithi labo bantu kabanikezwe ama permanent residence, whereas ANC iri under pressure from opposition so bebengathi bathule ngayo, kodwa siyazi ipolicy yabo.
Ye nxa sikhangela khonapho ke ubona njani Patriotic Alliance ngacina ngene le ithatha khonoko kubese kusenzakalani kulabo abadabuka eZimbabwe lawo manje?
Well, I think the Patriotic Alliance has little understanding of the government. Ukuthi uminister akayenzi ma decision yedwa, ama decisions or ama policies akhishwa nguminister ngama cabinet decisions. So if you have an idea njengo minister, you bring it to cabinet, if it's approved, then it can go out. So mbone ngani ba overzealous balokhe beku election mode, ku campaign mode ungathi into ezinjalo, kodwa uma usuku uhulumende njalo usudila lama issues awe policy alama precedents awe court, for instance sile silama constitutional court judgment ahlanganisela abantwana bama foreigners that they still have to implement. So kuzaba nzima uma sebe uhulumeni ngaze baphiwe lawo ma department abafunayo. Ungakhangela bangaphiwa amapolisa ukuba lipolisa which utrofa lubopha abantu ubafake etracking ubadeporte kulama processes legal processes that have to be followed. So it's not as easy as they think ukuthi hamba udobha abantu esitikitini uthi wena you're illegal you arrest and deport kuzaba nzima kakhulu.
Lo ngumnumzana Phothoni Mlalazi ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubekhuluma neStudio 7 naseJohannesburg kwele South Africa. Wezemaphandleni sezifa inkomo esabelweni seMatweni South ikakhulu ebolilima insiza leGwanda ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi, kubika uAlbert Ncube.
Kuleso miso esikhulu lonyaka eZimbabwe esibangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganiphosa elizweni lonke lakwamanye amazwe. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudale ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjelwe emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo amadamu asetshile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi. Hayi, umuma wakhona ubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi singenza cebo bani. Ukuthi nga siyathola amanzi loba sisukulokudla okulutshwane kube ngcono, manje konke kakusekho. Hayi, umuma kawumuhle.
Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo laye uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Indawo yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngendlela yokuthi alizange nje vele libe enough izulu kumbe ligcwalise amadamu ngokwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sisathe amadamu ethi abe sagcwele inkomo zingahambela amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu esihlahla sethintitheka sezwakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGaranyemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikhona lokhu ukuswelakala kokudla. Ngithola abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akuhle kubuya ukudla kathesi kulokuthi kuye abantu sebebelwe zinkomo kuyaba kungasancedela lezo ezikhona iquality yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMatabeleland South umnumzana Zondani Mchemwa uthi imbiko asebeyitholile iveza ukuthi sekufe inkomo ezingamathumi amabili lantathu 23 ebolilima kude Gwanda ezilithumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakenye inkomo ezifika inkulungwane ezilithumi 10,000 sezafa esabelweni lesi ngenxa yendlala okulinani elikhangelelwe ukuthi lizaqongwa okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Marobi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo ekhuluma esikolo seManama kuviki edlulileyo lapho umsekeli likamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. UMarobi uthi kusasa yabafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela tshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduki. Ngani? Ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadala ifizi sezitshontshiwe. Ngani? Ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezivaliswa ubabhemi kanye lembuzi ubhahile esabelweni lesi kungenani lezijeziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane womvimbano
wona uhulumende athi usubhahile elizweni lowe influencer sixoxa lo councilor Ntombi Zodwa Wakhumalo wenkulumane ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempila kahle ekhanselini yakwaBulawayo siza kuzwa njalo unkosikazi Constance Shumba obona ngeziphathelane labesifazana ubunhlanganiso yeHarare Residence Trust umqalisi ziba nguMakhumalo
ngalo umkhuhlane esikwenzileyo lesiqhubeka sikwenza ngikuxwayisa abantu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane sigcizelela kakhulu ukuthi bengathuki becabangela njalo ukubana i-COVID-19 kuyiflu nje kodwa sinanzelela njalo ukubana le influenza yabadala bebebiza ngokuthi i-Fraser naye uyileyo ngakho siyabaxwayisa kakhulu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane ezingaba njengezibonakaliso zeflu ebesiyijayele ukutshaywa likhanda amakhala agijimayo amakhovula ngamanzi ukutshisa kwemzimba iqhuqho ukuphelelwa ngamandla ubuhlungu bezitho zomzimba ikakhulu emahlanganweni ezitho zomzimba okugcina kusiba lokukhwehlela kwezinye izikhathi bese sikhuthaza-ke njalo ukubana bazivikele ngokugqoka okugudumalwayo lokuthi bangatholakali ezindaweni ezilabantu abaningi kakhulu sibangaze bavama kakhulu ukuthi baxhawulane njengoba sithile ukuthi bafanele bageze njalo izandla bese sikhuthaza ukubana xa bethe bahlaselwa yilo mkhuhlane ufanele banathi kakhulu amanzi lezinto ezinjengabomazomo bethole izithelo lezi esithi zilo vitamin C ezingaba njengamaholontshisi lamalemoni njalo bese bevakatshela lamakhemesi aseduzane ukubana bathole le mithi engabancedisa siyakhuthaza-ke ukubana sebekhulile laba sebedlule iminyaka engu-65 ma behlatshelwa lolu khuqho lalowo mvimbana baphangise ukuthi bavakatshele ezempilakahle eziseduzane kanye labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu lalaba abavele ndlela thize bele minye imikhuhlane evele ihleli ibakhathaza enjengemikhuhlane yochukela imikhuhlane yemvukuzane i-cancer imikhuhlane yokuvaleka kuphefumula enjengabo-asima kanye imikhuhlane ephathelene lenhliziyo engaba njengabo-BP okungenziwa ukuthi sinanzelele kakhulu izibonakaliso zalo mkhuhlane sincedisana lo hulumende wethu wangaphezulu sincedisana njalo lo hulumende wethu ezabeleni local authority ukuthi siqhubeke sixwayise abantu ngezibonakaliso zalo umkhuhlane esingathi thina isihudo ukuthi umuntu engazibona esesiba esiya ngaphandle egidiniswa isisu kabili kumbe kathathu kungakadluli amahola angamashumi amabili lanye sokutshengisa ukubana isihudo njalo sithi sigcizelele njalo ngezibonakaliso ezokubana umuntu khanya esephelelwa ngamandla ikakhulu abantwana ukuwela kwamehlo ukuwela kwenkanda lokuhlanza
unkosikazi Shumba uthi le Harare kulohlupho olufanayo njalo luphatha kubi abesifazane
ngikuthi madzimai nazenziwe are being affected with this flu because they are the most people who are vulnerable.
Abesifazana baphatheka kubi kakhulu ngalo mkhuhlane ngoba yibo abalondoloza imizi labantwana kubaphatha kubi lemoyeni abanye baze babe lemikhuhlane eye-BP lanxa sibiza imihlangano bagcina bebalutshwana abesifazana ababuyayo ukuthi bezokuzwa ngendaba ezibathintayo ngenxa yokuthi babenakekela abanye sifisa ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu belatshwa ngaphandle kwembadalo ukwenzela ukuthi abaningi bethole usizo kule imikhuhlane olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinwa kusasa ukuthi sizwe udaba olulandelayo ye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlake silothando ake size ukuthi uthando ngubani isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje thando sizakwamukela kuhlelo
inkizo nguthando lenkosi Thuma ngizalwa enkayi ngikhulisele eBulawayo okwamanje ngithova ibhayisikili from eSouth Africa and then ngiyosuka eKenya leyo yisizini yami yokuqala
singathi khonapho uhamba lobani
ngihamba nepartner yami
ubani
ubuso muzi mkandla.
So akusitele ngohambo lolu vele lumayelana nalani.
Uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then asingikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona. So ngaqala ukubukela nje iYouTube, ngibukela nje abantu ngabona ukuthi kunamantombazana awu 2 awe Kenya ade betravela from country to country ukuthi bebehamba ngendlela. So lami ngaba inspired ngakubulela khona ukuthi abakwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana, ngizazibona ngisiya eKenya, ngizazibona ngisiya le. So last year ngithe ngihlangana nepartner yami uVusumuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukutravela kodwa na yena yenza lo chana kwe-hiking ethatha ama-track esiya kwelinye ilizwe. So zase sibona ukuthi no kungaba ngcono ukuthi sithenge amabhayisikile ngoba besibone nabalungu laba abasuka e-Europe bechova nabo amabhayisikile e-Africa. So zathi hawu ma nawe bekhona ukukwenza lathi siyakhona ukukwenza. So lathi ya siyabuka nje umhlaba siyafunda okuningi ngama-cultures wethu awe-Africa yethu.
Singathi-ke lisuke nini lapho lisuke khona besekapa yini kumbe lisukele ngaphi njalo liyafika nini eKenya khona?
Sisukele Johannesburg eSoweto sisuke mhlaka 10 April saya eLesotho saya eSwaziland saya eMozambique manje siseZimbabwe eKenya sizofika ngabo September.
Manje lesabi yini njalo ukhona umuntu olifakela imali ukuthi likwenze khonokho?
Hayi akunabantu abasifakela imali isponsors asitholi kodwana bakhona laba besingathi mebhisi ngathi asila kudla bethi hayi sizolifakela lokho sinakho okuncane ukuthi sithole ukudla there and there.
Khathesi lingaphiwa ngikhona njalo lizasuka nezimbabwe
manje siya eKwekwe siseduze nokuya eKwekwe okutho ukuthi namhlanje silala seKwekwe and then kusasa sishone siseKwekwe bese sisiyavalelisa umama kaVusumuzi eGokwe bese sibuya sesibuya sesiya eVictoria Falls sesiphuma nje sesisiya eZambia.
Ye namhlanje kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba besixoxa ke lo Thando Mjuma udabuka khona ngale ke eMkayi khona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili kwakhanya ngazani bathakazelela uNtshelelezane basuka ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebeke kwele Zimbabwe. Ye bafisa ukuthi libaxhase phela ye zamani lingakuzama sibona ukuthi kungenziwani ake kwalamhla sima lapha ke kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela abathandekayo, ngibingelela nabasakazi beStudio 7 bonke. Ngithi ke mina nginguJuda eJani ozalwa eLupane under Chief Menyezo, kodwa ke ngokuhlala okwamanje ngilana eMzansi. So ngiyamangala nje nxa ngisiza iziphathamandla zenhlanganiso ebusayo zithi bona akula muntu ozabulawa yindlala, abantu baholisa ukudla. Akusiqiniso lelo, angekekini bethi baholisa abantu, benika abantu ama-5 liters awomunda bethi baholisa abantu, kubasiza ngani abantu lokho? Otherwise vele kufana lokuthi nje bayekele, ngoba ma ungathi ukugayisa ngeke kuphume esigabeni lokho. Ngiyabonga.
Studio 7, sarubonani lonke linjani? Hayi siyaphila thina, siyaphila kakhulu masakazi wethu. Siyabonga ukusethulela izindaba, sizithola zishisa. Studio 7 siyaphala lapha ngomongameli wethu. Abantu bayafa la emakhaya, babulaya indlala. Kanti abantu bazophila kanjani bengatholi usizo? Yebo phela siyezwa kuthiwa uyavuma ukuthi indlala ikhona, kodwa phela ubasiza ngani abantu bakhe? Akulakudla, abantu bayafa, ezingane azisayi nasezikolweni, ayikho nje into ekhona esingathembela ukuthi uhulumeni wethu usimele. Cela mpela lesincedise lani khona ngapho ngombiko uhambe uzuye efika kuyo Emerson. Siyakhala mpela ikakhulu esigabeni sakithi ngapha eMatabeleland. Hawu kade sonani thina sonani sonani lathi singabantu ke lesikhulumele mpela. Ngiyabonga igama ngikhulekani Ncube esigabeni senkaya.
Ninjani emsakazweni we-Studio 7? Ngiyajabula nami ukuba semsakazweni. Cha, into engiyifisayo ke mina ngifisa ukuthi mhlawumbe mangabe ilizwe lingalunga mhlawumbe kube khona imisebenzi khona sizokwazi ukubuya nathi esemazweni. Mina ngiseGoli igama ngiwebster ngakwaNdlovu. Ngibuya emaphane eWilongi. Ngaphansi kwenduna uMathema lapha ngiyabonga.
Siyabonana kuStudio 7 abasayazi labalaleli uLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya. Esh, sithembe ukuthi iSouth Africa mbeni njengoba isile government of unity engxenye izinto zizatshintsha zibe ngcono lapha eSouth Africa njengabantu abalindele amapermit esingatholiwe siwathole amapermit njengoba nje iDA yathembisa ngabe kuthiwa ngabe kuya ngabe ngabe wafaka yona iDA kuminister of home affairs sithole wona amapermit sithole indlela zokuhamba sisuka lapha sisekhaya. Hey, kunzima kuleli lizwe laseSouth Africa ma ungala amaphepha everyday lapha amaveni siyabone layitsha abantu. Esh, ngiyabonga la, ngiyabonga.
Njani msakazeli, khuluma lo Mzandara, Mzandara ungwenye sithela khuluma lethu wanezibhenki ingathi edabukela ipani esigabeni segulungane edaluka msakazi nesikhalo ndaba kahulumende le yaseZimbabwe le kuzilimi eZimbabwe emsebenzi ngitholakale le ndlala ebhahile emathebeleleni ngale bhahile ibhahile endaweni yaselupane ngalesemi losingale kuzima kuzifa bayakhala abantu ngendlala ngapha langapha. Uhulumende akukho oncedisa ngakho abantu bahleli nje beza benikeza abantu bebhala abantu kodwa siziboni lezo nhlelo ezifikayo asiziboni. Siyakhala msakazi nathi singabantu nje siyintsha siyintsha yakwase kuyawela eZimbabwe nje kube umandle kuba sikho emazweni kube sisekhaya nathi kube kukhona apho esibambabamba khona msakazi. Ngiyajabulela nami ukukhuluma emsakazweni Studio 7.
Ninjani, ninjani mas basakazi ye-Studio 7 okhuluma yemsithandazile Duke Ndlovu khuluma ngisejohannesburg eSouth Africa. Ngifisa nje ukuthi iZimbabwe nayo ikibe le mitho zibhedlela nemigwaqo ilunje abantwana beke befunde shemu kokuzwayo abantwana befunda indimi zabo ezikolweni nxa ngemathebeleni ndafundisa iNdebele lo titsha wemashonaleni ndafundisa emashonaleni ndiyemathebeleni ndiyafundisa emathi abantu abefebekwazi ukufunda wawugrade one afundisa lishona abeseshoneni ugrade one shuwa wena azawukhula ekwazi umntwana ikho engifisayo. Ngiyabonga.
Angibingelele Studio 7 ngibungelele abasakazi bethu Studio 7 kenjani nonke nje. Hayi, mina nguRichard Bango Dube ngila eSouth Africa ukuzala ngizala eZimbabwe eBambazi. Hayi, mina ngikhala kakhulu mani hayi ngecembu lami lama-Warriors ngilandela kakhulu ama-Warriors manje bengibabukile bedlala e-Orlando manje hayi ibhola yakithi alisekho isekho ibhola yakithi manje sibuhlungu uma ngibona icembu lakithi lalidume kakhulu sasenakwedlala uPeter babedlala kanje manje selidlala ngaleya ndlela bengiyile e-Orlando ngalibuka phela hayi ibhola alisekho ezongusathatha abantu bepolitiki befaka ukuthi babambe izifo akukho la siyakhona. Kanti wazi singafani namanye amazwe afana nabo-Cameroon ukuthi izifa ibanjwe ngama-former players. Hayi ukuthi izothatha umuntu wepolitiki nje into yabamba izifa. Hayi ngendlela engibona kuyo hayi ibhola lakithi alisekho sinama-talented player phela manje hayi hayi ezongeni zethatha la makhehla laba ipolitiki nje yabamba izifa akukho lapha siyakhona. Kazidanisa kakhulu uma sibona amanye amazwe ephuma kahle kanje ilethi ilizwe sinama-players singabuye siluku sibheka amanye amazwe makathathi sineqembu lethu lama-Warriors esilithandayo lidlala ngale ndlela engalibona lidlala ngayo e-Orlando.
Ye laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 nabasithumezela imilayezelo yabo-ke WhatsApp. Sicela abantu ukuthi bake bekhulume ngodaba lolu lwenkomo esezisifa njalo ezinye sezicuba eMatabeleland South. Siboneke ukuthi abantu bathini kuFacebook. UPatrick Maphosa uthi next kuyalandela abantu sazahlupheka elizweni lethu bantu benkosi. UBlessing Sibanda uyabhala uthi kathi uhulumende ukuphi kona manje abalimi behlupheka kangaka. Phela kumele phela abantu uhulumende angenele ngoba le yinotho yesizwe ngenela bo. Senzo zethu inkiwani uthi ngeke kulunge eZimbabwe silababusi abanje kanye wazani iba wavali zuli ah singazikona poke nkiwani kuzobuya ke uvera uti uhulumende ungapi kusazibakala konke lokhu kuzobuya njalo ugugulethu Faith Patience uti abantu bemathoeland liyamangalisa indaba lingathengisa inkomo lisale nje lokulutshwane ligebhe izibholane lenze kuizinto kunjalo ukuzethi phela lilwisane le-drought kumbe libe lenkomo ezilutshwane kulokuthi libe nenkomo eziningi siyakuzwa kakhulu Mpongo Katsheni Ndlovu uthi lokhu zokufuna qhunga isibindi ukhiphe zonke izalukazi usale lamathokazi namajongosi kuzobuya ke umakendisibanda ukuthi ngibona zani ke into engabanhle ukuthi umuntu aflode inkomo zakhe lo ke umbono kamathi Mthembu uthi inkomo zaphela ngalo 20 days 10 usale ubezuthenga ke ukudla kwenkomo ye kunjalo kwamanje ke sike sizwe abaculi silo mculi wethu namhlanje uthi sizwe uthuteni
Salibonani balaleli igama nguPrecious Diana ngibuya eNkayi ngokuhlala ngisendaweni yase Cape Town umculi wegospel ngicela kakhulu uxhaso lwenu kunedlalade engilikhiphileyo elitsha elilesihloko esithi makwenzeke Ngicela kakhulu uxhaso lwenu njalo besicela kakhulu uxhaso lwenu kuma festival esizowenza eNkayi azobe ekhona endaweni ezifayo Abalesifiso sokungixhasa emculweni wami bengathatha inamba zami zithi +27 84 85 25503 +27 84 85 25503 Ngiyabonga balaleli
sekufisela inhlanhla kakhulu Precious Diana khona ngapho ke kwela South Africa singayehluka nezihloko sesihlangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela kubonjwa ukukhulumende kwela South Africa kungaziwa ukuba bazaphatha njani abantu abadabuka eZimbabwe sezisipha inkomo eMatoran South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube yilale We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.